Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chivabvu 27, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvino hatisi kubvumira vashanyi kuti vauye kugondo. Hatisi kubvumirazve vanogaramo kuti vabude kuinda kunze. Tawedzera stafu yedu imomo mucollege ichange ichiita izvozvo kudisinfecta. Mava nemaisolation center taita maviri okuti imwe inenge ine varume imwe inenge ine vakadzi.
Chikoro chepamusoro cheBondorf Teachers College kumasvingo chambovharwa kwenguva pfupi inotevera senzira yekumisa kupararira kwedenda reCOVID-19.
Takatarisana nenyaya yemuMozambique. Mune zviri kudiwa kuti vanhu vabatsirikane nechimbi chimbi, kunyanya-nyanya kana takatarisa panyaya yehumanitarian crisis irimo. Inoda kuti vanhu vakasike kubatsirwa.
Nyika dziri mugungano reSADC Troika dzozeya hondo iri mudunhu reCabo Delgado muMozambique. Mutori wenhau Jeffrey Moyo otarisirwa kumiswa pamberi pedare redzimhosva mangwana kuBulawayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chikoro chepamusoro cheBondorf Teachers College kumasvingo chambovharwa kwenguva pfupi inotevera senzira yekumisa kupararira kwedenda reCOVID-19. Vadzidzi nevadzidzisi vanosvika makumi mapfumbamwe nevatanhatu vanonzi vatobatwa nechirwere ichi. Godfrey Mtimba anoti panyaya inotevera.
Hurumende yazivisa kuti vadzidzi vose vanosvika mazana matatu pamwe nevadzidzisi vavo vambovharirwa muchikoro ichi, uye zvidzidzo zvambomiswa, uye hapana munhu anobuda kana kupinda kuitira kuti chirwere ichi chisapararire. Mukuru mubazi rezveutano mumasvingo Dr. Amedas Shamu vaudza vatori venhau kuti hurumende yaisa chirongwa chekuti vakabatwa nechirwere vambogariswa kwavo voga, uye vasati vavhenekwa vagare kwavo pachikoro apa vasingabudi kwemazuva 14 kuita kuti chirwere ichi chisapararira.
Zvino tipa Gondorf Teachers College taideclare kuti yava quarantine center ichange ine mastudents. Iko zvino hatisi kubvumira vashanyi kuti vauye kuBondorf. Hatisi kubvumirazve vanogaramo kuti vabude kuinda kunze. Tawedzera stafu yedu imomo mucollege ichange ichiita izvozvo kudisinfecta. Mava nemaisolation center taita maviri okuti imwe inenge ine varume imwe inenge ine vakadzi. Malecture ese tati for now achasuspendwa kusvika situation yava normal. Saka iko zvino tiri pakati pokuti tirambe tichimbotesta zvikuru staff kuti tione kuti vamwe vacho vachange vakamira sei, nokuti vazhinji mastudents hatanga tangotesta, tatisati tatesta staff yavo.
Mudzidzi anofungirwa kuti ndiye akauya nechirwere ichi uye asina nhoroondo yekushanya aiswa muchipatara cherujeko mudhorobha remasvingo umo ari kurapwa uye anonzi mamiriro ake akanaka. Dr. Samuvati kuongororwa kwevakasara ava kwanonoka kutanga nhasi, nekudaro kuchapera manheru vozobudisa kuti huwandu hwevabatwa hwave papi.
Munhu wokutanga watoti the index case ndiye andiri kutaura kuti akatestiwa a few days ago, iye akauya with the symptoms and they are admitted kurujeko currently. So as part of our plan, we are going to send my specimens for Harare virologic lab so that they can do a further analysis to confirm which variant we are dealing with. So at the present moment, we don't know which variant we are dealing with.
Gurukota redunhu remasvingo vaEzra Chadzamira vati vanhu vasati kuti dunhu richaiswa pachirongwa chelockdown vachiti chirwere ichi chichabatwa zvakanaka kusvika chapera pachikoro ichi sezvo dunhu rese rakagadzirira zvakakwana.
Kuinda palockdown hunge national task force yaona zvakakodzera kuti tinge tichiinda pa provincial lockdown, asi pari zvino nepatiri papa kuti takwanisa ku we are still on progress kuidentify kuti vanhu vabatiwa nechirwere chivangani uye varongori within the campus yebondorofere kana kuti kwadiwa nevamwe vakabuda vakaenda kunzvimbo dzakawanda wanda.
Vati hurumende ichapinda mumaruwa ari pedyo nechikoro ichi akaita seSipambi neChirasva ichiongorora vagari vanogona kunge vakasangana nevadzidzi vakabatwa nechirwere ichi. Vati nharaunda dziri pedyo nechikoro ichi dzichafiritwa uye vanhu vachabayiwa nhomba munzvimbo idzi. Dr. Shamu akurudzira vanhu kuti vasabatira hana mumaoko sezvo hurumende yawedzera vana mukoti nanachiremba pachipatara cheBendorf ichi chiri pasi pekereke yeRoman Catholic. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere chedenda iri munyika uye vanhu zana negumi nevatatu kusanganisira vepabondofi vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vakabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru makumi matatu nezvisere nemazana masere ane gumi nepfumbamwe 38,819. Vanhu vafa nechirwere ichi vava chiuru nemazana mashanu nemakumi masere nevapfumbamwe 1,589. Vanhu zviuru zvitatu nemazana mapfumbamwe nemakumi masere nevanomwe 3,987 vakabayiwa nhomba yekutanga munyika nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga pazviuru mazana matanhatu nemakumi mana nezvitatu nemazana mashanu nemakumi matatu nemumwe chete 643,531. Zimbabwe inoti ino urongwa hwekubaya vanhu vanosvika mamiriyoni gumi 10 million kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana 60% zvevanhu vari munyika senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Vatungamiri venyika vaEmmerson Mnangagwa vari kusangana nevamwe vatungamiri venyika dzemuSADC kuMaputo, Mozambique, uko vari kuronga kuti uto reSADC ringapindire sei kubatsira Mozambique pahondo yayo nevanopfurikidza mwero kudunhu reCabo Delgado. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vamwe vari kupinda musangano uyu ndevaSiril Ramaphosa vekuSouth Africa, vaFilipe Nyusi vekuMozambique pamwe navamokwetsi Masisi vekuBotswana. Musangano uyu uri kuzeya zvakabuda mutsvakurudzo yechikwata chavakatuma kuCabo Delgado zvichitevera musangano wavakaita kuMozambique kwekare mwedzi wapfuura. Vanotarisirwawo kubuda nechisungo chekutumira mauto kunobatsira Mozambique kuCabo Delgado. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kuti zvii zvabuda pamusangano wanhasi sezvo tisina kukwanisa kubata hofisi yebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika. Asi mutauri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavela Skumalo vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa nevatungamiri veSADC zvakanaka chose, vachiti nyaya yerunyararo nebudiriro iri kudzorerwa kumashure nemhirizhonga iri kuCabo Delgado.
Saka tinoona kuti nyaya yeregional solidarity yakakosha zvakanyanya kana takatarisana nenyaya yerunyararo nekugadzikana kwenyika dzemuAfrica. Tinokurudzirawo utungamiri hwemuAfrica kuti hutedzere nyaya yeutongi hwejekerere zvakare nekuremekedza zvido zvevanhu, zvikuru sei kana takanyanyotarisa nenyaya dzesarudzo munyika dzemuAfrica.
Vati kunze kwekuendesa mauto kudunhu iri panodiwawo rubatsiro rwechikafu nezvimwe sezvo vanhu vakasiya misha yavo nekuda kwemhirizhonga iri munzvimbo iyi.
Takatarisana nenyaya yemuMozambique, mune zviri kudiwa kuti vanhu vabatsirikane nechimbi chimbi kunyanya-nyanya kana takatarisa panyaya yehumanitarian crisis irimo, inoda kuti vanhu vakasike kubatsirwa.
Vanhu vanodarika zviuru zvitatu vakaurawa nekuda kwekurwisana uye mazana manomwe zviuru vakasiya misha yavo nekuda kwekusagadzikana kuri mudunhu iri. Vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paGreat Zimbabwe University vaJoel Mukusha vati musangano weSADC Double Troika wakakosha pakugadzirisa dambudziko ranetsa kuCabo Delgado, iro vati rinogona kupararira nedunhu rese reSADC.
Nyange naivo vanoita izvizvo vanofanira kuona kuti aiwa zvatinoita hazvina kunaka, nokuti vanhu vakuungana kuti varonge kuti vomisa chinhu chakadai sei, nokuti tikasamira kataita kamberevere iko kanozogona kupedza matanda, zvinogona kuzopfuurikidza zvikadarika zvemuMozambique. Saka vanhu vakakasira kutaurirana kukomberana chinhu chisati chaenda kure.
Vatiwo vanotarisira kuti musangano wanhasi uchatarisawo nyaya dzakaita sekuti ndivanani vakabereka vanopfurikidza mwero ava uye kuti vanodyidzana nani mudunhu reSADC. Kunze kwenyika dzeSADC, Portugal, United States, France neRwanda dzakatotumirawo mauto kuti anobatsira Mozambique. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mutori wenhau anoshanda akazvimirira Jeffrey Moyo achamiswa pamberi pedare kuBulawayo mangwana achipomerwa mhosva yekutyora mitemo yekupinda nekubuda kwevanhu munyika. Mushure mekubatsira vamwe vatori venhau vebepa reNew York Times remuAmerica kupinda muZimbabwe, Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Kutaura kudai, Moyo uyo akasungwa muHarare neZuro ari munzira kuenda kuBulawayo nemapurisa. Gweta raMoyo vaDoug Coulthard vaudza Studio 7 kuti Moyo ari kunzi akabatsira vatori venhau vebepa rekuAmerica reNew York Times vavasina kudoma kutora magwaro ekushandira muZimbabwe kubva kuZimbabwe Media Commission vasingatevedzi gwara. VaCoulthard vati mapurisa ari kuti hapana umbowo unoratidza kuti vatori venhau ava vakaunza magwaro ese anodiwa kuZMC uye vanoti izvi hazvinei naMoyo.
The allegation is that Jeff made a misrepresentation to the immigration officials as to the plantation status of his colleague. Because essentially he had just handed, he'd given his colleague a card which they had been issued by the ZMC. Then now the state is saying that those cards are fake.
Jeff ari kupomerwa mhosva yekuti haana kutaura chokwadi maererano nechimiro chevamwe vake. Anonzi akapa vamwe vake makadhi ebasa eZimbabwe Media Commission uye mapurisa ari kuti makadhi acho ifeki.
Moyo achapinda mudare nemumwe mushandi wekuZimbabwe Media Commission uyo akasungwawo achipomerwa mhosva imwe cheteyo. Vatori venhau veNew York Times vakatodzingwa munyika. Munyori musangano rinomirira vatori venhau vechidiki vaLeopold Munende vashora kusungwa kwevatori venhau vachiti hurumende inofanira kurega vatori venhau vachishanda vakasununguka.
Tichitarira chero izvo zvirongwa zvairi kuparura, vanofanira kuzviziva kuti nyika ibudirire ruzivo runofanira kuva ruri muvanhu. Kana vatapi venhau vakashungurudzwa, ruzivo haruzofambi. Information is power and is key for development in Zimbabwe.
Sangano Remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe rinoti hurumende inofanira kusiya vatori venhau vachishanda vakasununguka munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Moto unotyisa unonzi wakaparadza dzimba dzinogara vana chiremba pachipatara chikuru muBulawayo cheMpilo. Mukuru wechipatara ichi muzvinafundo Selwayo Ngwenya vaudza vatori venhau kuti hapana akafa mutsaona yemoto iyi, kunyange hazvo paine imwe munhu akakuvara. Asi midziyo yavana chiremba ava inodarika zviuru $500 zvemadhora ekuAmerica inonzi yakaparadzwa. Nyaya yekuti chii chakakonzeresa moto uyu ichiri kuferefetwa. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations High Commission for Refugees raita musangano wekuzeya mamiriro akaita zvinhu muPalestine. Musangano uyu wanzwa vanhu vakawanda vachiti Israel inofanirwa kutorerwa matano nepamusana pekumbunyikidza vanhu vemuPalestine kwayakaita. Hapana nyika dzekuEurope neNorth America dzanga dziri musangano uyu wapindwa nenyika dzinodarika 60. Mukuru wesangano iri, amai Michelle Bartlett, vavhura musangano uyu vachiti vakashamiswa zvikuru nezvakaitika izvo zvaita kuti pari nemusangano wechimbi-chimbi wekuzeya nyaya iyi. Vati vanhu vemupalestine mazana maviri nemakumi mana nevaviri kusanganisirawo vana vadiki makumi matanhatu nevatatu vakafa mushure mekunge Israel yakanda zvombo muGaza, uye vamwe makumi maviri nevasere kusanganisirawo vana vadiki vashanu vakaurayiwa mukurwisana uku muEast Jerusalem. Vatiwo zvombo zvakakandwa nemuchadenga neHamas zvakaurayawo vanhu vemuIsrael gumi nevaviri kusanganisira vana vaviri. Bazi rezvevashandi muAmerica rinoti uwandu hwevanhu vari kuda rubatsiro rwakadzikira svondo rino kusvika pazviuru mazana mana nezvitanhatu kana kuti 406,000 kubva pazviuru mazana mana nemakumi mana nezvina kana kuti 444,000 zvakanyoresa kupiwa rubatsiro svondo rapera. Iri rava svondo rechina, bazi revashandi richiona kudzikira kweuwandu hwevanhu vasina mabasa vanoda rubatsiro. Bazi rinoti uyu mucherechedzo mukuru wekuti America iyo ine upfumi hwakakuririsisa pasi rose yava kusimukira munyaya dzezveupfumi hwanga hwaputsirwa pasi nechirwere checovid-19. Hazvo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakavimbisa kuti vaizovandudza zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika pakapidigurwa hurumende yevaive mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe nemauto muna 2017. Vanopikisa nemasangano anoona nezvesarudzo vanoti zvinhu zvatonyanya kuita manyama amire nerongo munyika muchiita semakaberekera ingwe. Nyaya dzinogara dzichinetsa dzakafanana nedzegwaro revavhoti kupindira kunonzi kunoita mauto, mapurisa uye madzishe musarudzo. Mitemo yesarudzo inonziwo inofanira kuenderana nebumbiro remitemo. Bato guru rinopikisa reMDC Alliance nezuro rakati riri kushushikana zvikuru nekusavandudzwa kwemitemo ine chekuita nesarudzo, richiti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC haina zvairi kuita kuona kuti mitemo yavandudzwa kuti paitwe sarudzo dzakachena. ZEC inoti hayo yakazvimiririra uye iri kuedza kuvandudza zvinhu. Gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vanogarawo vachiti hurumende yakazvipira kuvandudza mitemo yesarudzo pamberi pesarudzo dzichaitwa zvakare muna 2023. Nyaya yekusaitwa kwesarudzo muZimbabwe, kunyangwe nyika dzose dzemusadhaki dziri kuita sarudzo dzichitevera kurudziro dzesangano reWorld Health Organization kudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 iri kushorwawo nevanopikisa. Mtedzeri wemutungamiri wenyika vari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vakati sarudzo dzimbomira kuitwa nenyaya yecovid-19 kwenguva isina kutarwa. Asi vanopikisa vangaite sei kuti vamanikidze hurumende kuti vandudze mitemo yesarudzo. Vamwe vakaita sevebato reNational Constitutional Assembly kana kuti NCA vari kuti zvinokwanisa kuitwa kuburikidza negungano remapato ezvematongerwo enyika rePolitical Actors Dialogue kana kuti POLAD. Asi veMDC Alliance vanoti POLAD kutungana kwembudzi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo uye mutauriri webato reNCA vaMadok Chivasa. Totanga nekunzwa kubva kuna vaHlatshwayo.
POLAD sekutaura kwatakaita hapana zviripo, kungosanganawo kwevanhu vakakundikana musarudzo vakungoungana kuti vaonewo pokutandarira, asi zvinobuda po hapana. Vari kuitwa chikukuvata vata naMnangagwa, hapana zvinodiscuswa ko, hapana zvinobuda. Munongoona izvezvi zvinhu zviri kuenda kuita manyama mire nerongo, kunyura chaiko chaiko. Inyaya yekuti hapana madialogue chaiye chaiye nemusoro inenge ichiitwa muZimbabwe. Dialogue ine musoro ndo yatakataura iya inenge ina President Nelson Chamisa, iye Mnangagwa nevamwe vanochekuita nekurarama kwevanhu, kwete vanhu vanoda kuungana vachingopedza mari yenyika. Dambudziko ratinaro muno munyika yeZimbabwe rinobva mukusafambiswa zvakanaka kwesarudzo. Pane vamwe vedu vane mangoromera ekuda kuita zvinhu zvisiri pamutemo, vekuti unoshaya kuziva kuti mutemo ndoupi. Vachishandura mutemo, vachiushandukidza nekupidiguka pamusoro pemutemo. Kuti nyika yeZimbabwe ifambe zvakanaka, sarudzo dzinofanira kuitwa zvakanaka, zviri pajikerere, zvinofadza munhu wese.
vacho vasapindura itinzwe.
Ya vateriri vanofanga kuziva kuti chinhu chakashata chiripo pamutemo wesarudzo iripo. Zvinobva pabumbiro romutemo rakanyorwa nezanu PF neMDC. Ndo vakanyora bumbiro romutemo rokuti president anenge aripo anovapoenda zeke chairperson nemakomishina ake. Saka isu sebato reNC ndozvinhu zvatagara tichiramba izvozvo. So my electoral reforms atoda kuita ndeyekuzama kutoti titi sarudzo idzi dzinge dziri nani. Tizame kuti pamasimba aya akawandisa akapuwa president mubumbiro romutemo tichizama kuona kuti chii chatingaita kuti masimba aya ange ari mashoma. Saka ndozvatokurudzira sebato reNC kuti aiwa ngatirwisei kuti tinge tine mareforms sarudzo dzetu dza 2023 dzisati dzaitika. Isu seNC parizvino tichange tichirwisa nyaya yekuvandudzwa kwemutemo yesarudzo yetiri kupolad. Bato ravahlachiwayo I think vari kuparliament vari kucouncil hamene wo dzimwe nzira dzavo dzavanenge vachishandisa.
Todzoka kwamuri vahlachiwayo.
Bato revanhu reMDC Alliance rakaparura chirongwa reform agenda yekutsanangurira mhuri yeZimbabwe zviga zvatiri kutarisira kuti zvinge zvichigadziriswa munyaya dzezvesarudzo. Kazhinji chinoitika munyika bumbiro remutemo ndorofanira kunge riri pamusoro richitevedzerwa. Ndofunga vamunangagwa vari kuita mararo pamusoro pebumbiro remutemo renyika. Muri kuona vatanga kuchinja bumbiro remutemo zvishoma nezvishoma zvishoma nezvishoma, kungoita zvaiita vamugabe kuti vanongochinja bumbiro pavadira, asi chavanoda inyaya yekuunganidza masimba pavari vachiita kuti mapazi ehurumende ashaye basa. Ndosaka tichitaura nyaya yezeki iro eboka rinoona nezvesarudzo muno muZimbabwe rinopesera risina basa, nekuti masimba ese anonga atorwa nemukuru wenyika anenge achiti ndiye anofanira kutaura kutara mazuva emaelections, ndiye anofanira kunge achitaura nyaya yemanomination, nyaya yekuti makandidates zvakamira sei kumapato kwakasiyana-siyana.
Petai chirongwa chedu vachivasa.
Ndofunga chakakosha kuti vateereri vazive ndechekuti maelectoral reforms atiri kuda anosanganisira kuti hatisi kuda kuti president anenge aripo zvakaita vamunangagwa varipo vange varivo vanoapoinda chairperson wezek nemamwe macommissioners. Uye tine mamwe mareforms atiri kutarisira akafanana nekuti tiri kuti sarudzo idzi hadzifaniri kunge dziri sedzatiri kuita dzeinonzi winners take all. Tofungidza kuti dzofanirwa kunge dziri dzeproportional representation inokwanisa kuti mavhotsi ese anenge aripo anokonzidwa kuti pane pachizosarudzwa vatungamiri. Toda kuti asafuti zvimwe zvinhu zvakafanana nekuti tiri kuti pamunomination paipai nomination ngainge ichivhurwa kwenguva yakareba kudarika zviri kuitwa iye zvino zvokuti zvongonzi one day ndokune kuchitwa nomination. Saka tiri kutarisirawo futi kuti ichi vanhu vana vezimbabwe vari kudiaspora vanofanira kunge vachitenderwa kuvhota yainonzi diaspora vote. Saka ndo maelectoral reforms atiri kunge tichitsvaga isu sebato reNCA.
Mutauriri webato reNCA vamadhoc Chivasa. Manzwawo zvakare kubva kumuteedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlachiwayo. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare. Zimbabwe yava nesangano idzva uye rekutanga rinomirira vakuru vezvikoro nevateedzeri vavo rinonzi Zimbabwe National Union of School Heads. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vakafa anobata chigaro chemunyori mukuru weZimbabwe National Union of School Heads kana kuti ZINUSHI vamunyaradzi majoni vati kunyange hazvo sangano ravo rakavambwa gore rapera rakazonyoreswa zviri pamutemo munandira wegore rino. Vamajoni vati sangano ravo richange richimirira kodzero dzevakuru vezvikoro nevatevedzeri vavo muzvikoro zvehurumende pamwe nekuvadzivirira kunjodzi dzavanogona kusangana nadzo pavanenge vachiita basa.
Iboka rinomiririra kodzero dzevakuru vezvikoro pamwe chete nevatevedzeri vavo muzvikoro zveveruzhinji muZimbabwe. Boka iri rinodawo kuona kuti vakuru vezvikoro ava vadzivirirwa kubva kunjodzi dzinowanikwa mumashandiro avo emazuva ose, kusanganisira kudzingwa basa zvisina tsarukano, kuitiswa mabasa asiri avo, pamwe nekusawana chavanofanira kuwana zvinoenderana neudzamu hwebasa ravo.
Vamajoni vati sangano ravo rava nenhengo dzinodarika mazana maviri. Vatiwo vakaumba sangano iri mushure mekuona kuti hakuna imirira vakuru vezvikoro nevatevedzeri vavo.
Zinush haioni sekuti kuuya kwayo kungapatsanura masangano anomirira vadzidzisi, nokuti pari zvino ndiro roga boka rinosimbirira pakutarisa zvido nekodzero dzevatungamiriri vezvikoro. Tinoziva tose kuti basa nematambudziko angangouyira vakuru vezvikoro pamashandiro avo amazuva ose zvakatosiyana nezvinosangana navamwe vadzidzisi vose vanowanuka muzvikoro.
Imwe nhengo yezinushi uye vari mukuru wechimwe chikoro kuchirugwi Vasimangalo Gumbo vati vakava nhengo mushure mekuona kuti hakuna sangano raimirira zvakakwana zvido zvevakuru vezvikoro.
Ndakasarudza kujoina sangano rezinishu rinomirira zvido zvevarayiridzi vakuru vezvikoro kana kuti maheadmasters, nokuda kwokuti ndakandatarira zvinotevera izvi. Ndakatarisa ndikaona kuti maorganizations ese angaripo kana kuti maunions anomirira varayiridzi hapana kana rimwe rogara kachimirira zvido zvevakuru vezvikoro. Saka ukatarisa mihoro inotambirwa nevadzidzisi nemihoro inotambirwa nevakuru vezvikoro zvakangofanana, nokuti hapana akanga achimirira zvido zvevarayiridzi. Maunions aimirira zvido zvevarayiridzi, vakuru vezvikoro vasina vanhu vamirira. Saka naizvozvo takasarudza izvozvo tikaona kuti zvakakodzera kuti ndipindewo mukati mesangano rezinisho.
Vachipa pfungwa dzavo pakuumbwa kwesangano iri, mutungamiriri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaOben Masaraure vati hapana chakaipa kuva nevamiriri vevakuru vezvikoro. Vatiwo chakakosha idonzvo rekuti vese vane chekuita nenyaya yedzidzo vapiwe mihoro inovakwanira pamwe nekushanda pasina kumbunyikidzwa. VaMasaraura vakurudzira zinushi kuti batana nemamwe masangano anomirira varayiridzi pasi peFederation of Zimbabwe Educators Union.
Chakakosha ndechekuti tione kuti upenyu hwevarayiridzi vese muZimbabwe waimprova, education sector yedu yakwanisa kubhenefitawo. Misoro yose ikaiswa pamwe chete tikaumba chinhu chimwe chete. Ivo vezinashiyawo tinoramba tichitovakurudzirawo kuti vabata vauye kufederation kune mamwewo maunions efederation of Zimbabwe Educators Union for ZEL, tiite muonera pamwe tichipanana maideas kuti toita sei tivandudze upenyu hunorarama nevarayiridzi avo vari kurarama vachitambira mari shomanini inonyadzisa kwazvo.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo tatadza kubata gurukota rezvedzidzo yepasi vaKane Matema. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vati hapana chakaipa kana varayiridzi vachiumba nekuva nhengo dzemasangano anovamiririra. Vakafanobata chigaro chemutungamiriri wezinushi ndiva John Muzamano vedunhu remasvingo vachitevedzerwa namuzvare Monica Sharare vekubhinga, vamajoni vachimirira Midlands uye vachitevedzerwa navaDouglas Muchineripi wokumanikanhand, mubati wehomwe ari muzvare Sipiwe Sibanda vekugwanda Matebele Land South. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Chirongwa cheWomen's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa nyaya dzinobata vanhukadzi muupenyu hwavo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Chikoro chepamusoro cheBondof Teachers College kumasvingo chambovharwa kwenguva pfupi inotevera senzira yekumisa kupararira kwedenda reCOVID-19 ratanga kupararira zvinotyisa pachikoro ichi. Nyika dzemusadak troika dzozeya hondo iri mudunhu reCabo Delgado kuMozambique. Mutori wenhau Jeffrey Moyo otarisirwa kumiswa pamberi pedare redzimhosva mangwana muBulawayo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.